Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nokuti COVID-19 iri kuita mutamba mhuru muzvikoro. Pari zvino tiri kuziva kuti zvikoro zviri mu9 provinces zvakataridza kuti mune makeses ekubata nechirwere checorona virus.
Mungapa muenzaniso yezvikoro zvacho here ipapa vazho?
Provhinsi yega isina iMashonaland East. Martin North for example tinoziva ndo yakanyanya ine John Taylor. Martin South tinoziva kuti une Matopo High School. Blue Wayo mune Makandeni Primary School. Kumasvingo kune Rujeko Primary. Gweru nekwekwe kune zvikorowo zvaripota izvozvo. MuHarare mune Prince Edward. Mashonaland West kune Chinoi High School. Kumanikaland kuna Nawise Wauri navamwe vakawanda kudero kuna Mashonaland Central. Saka dambudziko guru ririko ndorokuti Ministry of Education inenge isingadi kutaura pachena kuti muzvikoro mamira kushata. Asi isu zvatinoudzwa navarairidzi ndokuti muzvikoro umu hamutorina chirimo.
Munorevei apa vazhou?
Social distance zero, maPPEs hamuna, kana mamaski zvavo hamuna. Saka 90% yezvikoro hazvina kana mamaski. Saka hatizive kuti mari yataura kuti yakabva kuna vamuturini wemari inopfuura 600 million yakaenda kupi zvikuru. Vamatema vanofanira kuti vataure chokwadi kuti mari iyi yakaenda kupi, nokuti hationi kwayakaenda.
Kurudziro yamuri kupa apa ndeyekuti paitwe sei chaizvo, Dr. Zhou?
Kurudziro yatinongoita kuti zviri nani kana zvakadai tivhare zvikoro, nokuti zvinhu zvakashata kuti tiite experiment noupenyu hwavanhu, upenyu hwavarairidzi, upenyu hwavadzidzi kana kuti vana vechikoro.